vachipindura mvunzo wekuti vanoona sei mamiriro ezvinhu munyika mushure mekudzingwa kwakaitwa vamunangagwa muhurumende. Vadharengwa vati kupindura kwevechiuto munyaya iyi chinhu chinogona kuitika. Vadharengwa avo vange vachitaura pachiitiko chekuzivisa nezvekuvamba sangano ravo reDr Dumiso Dharengwa Foundation nhasi muBulawayo vati ivo havangadi havo kuti izvi zviitike, asi vechiuto vanogona kubvuta masimba uye izvi zvinogona kukonzera mhirizhonga nekudeuka kweropa munyika. Vati semaonero avo kubvuta masimba kwevechiuto kwakadaro kunogona kutsigirwa neveruzhinji.
The possibility of a coup cannot be ruled out. I would not like to see it happen.
Kuti vechiuto vanogona kubvuta masimba kubva kuhurumende hachisi chinhu chinganzi hachikwanisike kuitika. Handingadi hangoona zvakadaro zvichiitika, zvikuru kana pakave nekudeuka kweropa kana mhirizhonga yakakura. Asi nerimwe divi, kana izvi zvikave iyo yega nzira yekugadzirisa zvinhu munyika uye zvikaitwa nevanhu kwavo, ndingati ndine chokwadi chekuti vanhu ivavo vanogona kuwana rutsigiro rweveruzhinji.
Murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra, retired Colonel Buster Magwizi, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya yavamunangagwa kunogona kuitika kana pakave nevamwe vakuru vakuru vemuchiuto vangadzingwawo basa. Retired Colonel Magwizi, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro zvekuvaka runyararo, vati kubvuta masimba kwevechiuto kunogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika, ndokunge vechiuto ava vakazodzorera masimba kuvanhu nekukasika. Mushure mekudzingwa kwavamunangagwa nemuvhuro, vanhu vakawanda vari kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga mushure mekunge vechiuto vabvuta masimba kubva kuhurumende sezvo vamunangagwa vachinzi vane rutsigiro rwemauto. Mutori wenhavana ushanda akazvimirira ega uye ane gwaro repadande mutande raanonyora zvikuru pamusoro pezvematongerwo enyika, Thelma Chikwana, anoti anobvumirana nemaonero ekuti kudzingwa kwavamunangagwa pamwe nekusimudzirwa kwaamai Grace Mugabe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvozvo zvaitwa naamugabe izvi yacho national security issue. Nyaya yekuti ivo mai Mugabe ava kukwiridzirwa kwavari kuitwa, vari kukwiridzirwa pamusoro pekunge vatsikirira vamwe vavo pasi, vanhu vamwe vavo vandiri kutaura vanhu vakarwa hondo yerusununguko navamugabe. Saka izvi ndinoona zvichikonzera mhirizhonga munyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, Vanko Silati Moyo, vanoti havaone mauto achida kutsigira vamunangagwa nenzira yekubvuta masimba kubva kuhurumende, vachitiwo izvo zvingadai zvakaitika kare dai vamunangagwa vaive nerutsigiro rwakadaro.
Hanyaya dzokuhwina sarudzo hazvo havana rutsigiro rwavanhu. Then iyo ruti inonzi nevanhu vangaita zvemauto handioni, vanenge vakazvinonokera zvakare zvinogona kuti nesei zvakare kuzviita muno. Saka ndinangoti ndinovasa kuti pavo pavaperera.
Mutungamiri wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanotsigirawo maonero aya vachiti havaone vechiuto vane masimba kana ushingi hwekukwanisa kubvuta masimba kubva kuhurumende.
Handioni masoja aine zvaanokwanisa kuita, nekuti masoja simba ravana kugara vanaro izvezvizvi isimba ravanowana kubva mukati mekuti vanenge vashandisa maresources enyika, tingati state resources, uyezve vanenge vaine legitimacy nekuti vanenge vatumwa kuita zvavanenge vachiita. Saka kana vasingashandise simba rinobva kumutungamiriri wenyika, handioni vaine zvavangaita zvingabudirira. Saka ndingangoti kunyange masoja vachifunga kuti dai vamunangagwa vanga vagara varipo, havana simba nelegitimacy nerimaresources ekuti zvipo zvavo izvo zvibudirire. Saka muchidimbu ndingangoti aiwa, vamunangagwa vatoenda, hapasina rubatsi rwavangakwanisa kuonekwa nemasoja. Masoja kana akanga achitaura zvekuti vamunangagwa anenge atofanana nevanhu vanenge vakuita coup, saka vanenge vakutongwa nemitemo iripo musadhaki nemitemo iripo kuUnited Nations.
Vachitaura kune vamwe vatori venhau munguva pfupi yapfuura, mukuru wemauto General Constantine Chiwenga vakati ibasa remauto kudzivirira nyika uye kuona kuti bumbiro remutemo wenyika rateedzerwa. Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vati nemukwewa vanoti vanoona sekuti vechiuto vangave nechikonzero chekupindura munyaya yekudzingwa kwavamunangagwa chete kana vamugabe vakatadza kutevedzera zvinenge zvataurwa nematare. Asi vanoti izvi zvingaitika chete kana ivo vamunangagwa vakakwidza nyaya yavo kumatare uye matare akatonga kuti kudzingwa kwavo hakuzi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.